WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 kurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuwa nesu mchurungwa chedu chanasi. Ndini Tanuno Kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti ezvinoi zviri mchurungwa chanasi. Sangano re Project Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa ne Zimbabwe Electoral Commission uye ne ofisi ya Registrar General. Mangwana chipiri, Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reInternational Women's Day. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufamba kwechitima pakati peBulawayo neFrancistown. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rinobatsira vechidiki kuti vakwanise kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye neofisi ya Registrar General. Sachigaro vesangano iri vaAlan Chipoi vanoti havasi kugutsikana nemanyoreserwo ari kuitwa vanhu uye vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rine mazano mazhinji aringabatsira nawo kuZimbabwe Electoral Commission pamwe chete nehofisi yemunyori mukuru kana kuti Registrar General. Tabata vachipoi tikavabvunza kuti kana vakawana mukana wekutaura neZEC uye nehofisi ya Registrar General vanga vabvudza kuti
tikawana mukana wekutaura namai Chigumba hatina manzwi akawanda atingataura nawo. Manzwi edu atinotaura nawo inoizi neruzha ruri kubuda kumhuri yeZimbabwe nekuchema nekunyunyuta kukuru kwekuti aiwa ofisi yeZEC yatiregerera nokuda kei ofisi yeZEC yatiregerera nekuti pavakatikomisa kuti vanofanira kunga vachiuya munzvimbo dzedu vachikonda chadhavhu kuboga yekuta vekeitationzi vakati vari kuya nevanhu vezek ngavazvizive chatete muchizimba kuti kunyoresa kuvhota haisi privilege inopiwa munhu but iconstitutional right irimo mukumbiro remutemo wezimbabwe rakadzidziswa muna 2018 haisi hachisi chipo chinongopiwa kunzi because takufarira chibata chipo ichi chekunonorejesa kuvhota ikodzero dzevana vezimbabwe kuti vanga vachirejesa kuvhota.
Vachipoi, tanzwa mashoko amunofunga kuti mungada kuti amai Chigumba vazive kana kuri kuti masangana nevakuru kumahofisi aregistrar kana kuti mavona aregistrar general pachavo, chii chamungade kuvaudza?
Ofisi yekwaregistrar general kuwaniswa mukana. Ofisi yekwaregistrar general yaita let down the people of Zimbabwe kuti vatadze kunge vachiexpressa their will by the right to vote nekuda kwekuti vari kutadza kunge vachikwanisa kuva handikunguti ndiri kutadza kuzivisa kuti chii chinganesa what are the resources dzingadzazipo kuofisi yekwaregistrar general zvingavatadzisa kuti vange vachifamba munzvimbo vachipa vana zvipfu because already tagara we do have manhapa akawanda emadistrict offices emaprovincial offices emaofisis ekwaregistrar general pekuti ikoko kumunzvimbo idzodzodzo vagara vachitopa vana zvipfu. So vanongoitawo the same list pekuti vanofamba dunhu by dunhu vachitonyoresa vana because hatinga kunguti vangachema vachiti hatina zvikwanisiro zvekuti tine chipa because machine dzagara dzirimo mumaprovincial offices madistrict offices so mashoko angu kubare kere la mwuri ye Zimbabwe kuti itate kukuita constitutional exercise they are right through voting and this was also the organization who never called our hands to ramba kaka nyarara chungo siya suchichi we are going to engage them if engagement fail then they can call out to tano rifambeni deriti because atinga mire we atinga siye
Abo vanga vari sachigaro ve project 4263 va Alan Chipoi vari parunare ne studio 7 Mangwana chipiri 8 kurume Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day pasi pedingindira rinoti Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Zuva remadzimai iri rinocherechedzwa musi wa 8 kurume gore rega rega. Tabata Dr. Gadziro Gwekwerere vanova mutevedzeri wasachigaro wevadzimai muCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America tikatanga nekuvabvunza kuti zuva reInternational Women's Day rinomborevei chaizvo.
Zuva iri rinongondi taridza kuti pasi rese nyika dzese dziri pasi pano dzinenge dzichicherechedza kukosha kwamadzimai uye chinzvimbo chavo muupenyu hwevanhu.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa pazuva iri?
Pazuva iri ndandichishuvira kuti madzimai arangarirwe, arangarirwe nemamwe madzimai, arangarirwe nevarume, arangarirwe nevana.
Kana tikatarisa kune zvematongerwo enyika, zvamunoda kuona chichiitwa nemapato ezvematongerwo enyika nenyaya dzevechidzimai zvakaita sezvipi?
Ini ndanga ndichishuvira kuti vanoita zvematongerwo enyika varemekedze madzimai, vamakurudziriwo kuti vatore zvigaro mukutongwa kwenyika. Hatiti kuti vangopiwa zvavo kana vasingakodzeri, asi kana zvichitoita vaendeswe kuzvidzidzo zveleadership zvacho zvokuti vazokwanisa kumira vachimiriravo nyika vachiita zvinongokwaniswa kuitwa nana baba kuitira kuti chii tiri vabatsiri vavo, saka tingofambirana pamwe chete nokunzwisisa kuti leadership inomira sei.
Zvamunoshora zviri kuitika iko zvinezvi, nyangwe tikatarisa hedu muZimbabwe, nyangwe tikatarisa pasi pose, zvamunoshora zvamunoona zviri kuitwa zvamunotide nezvamiswa izvozvo nekukurumidza zvakaita sezvipi?
Zvakaita sokutarisirwa pasi kwamadzimai, uye sokunyika yedu yeZimbabwe kunoti kumbunyikidzwa kwepfungwa, kumbunyikidzwa kwepanyama, kubatwa zvibharo, uye kuti munhu akangomira achiti unoita zvematongerwo enyika ari mukadzi otopiwa mamwe mazita akaipa sokuti ipfambi, inzenza. Izvozvo tinofira kuti zvimire.
Imi muchazvicherechedza sei Dr. Gwekwerere? Muchacherechedza zuva iri sei?
Ini ndichacherechedza zuva iri nokukurudzira madzimai anoita zvematongerwo enyika. Mazuva ano pava nezvivhitivhiti kaizvo zvavanoti matwitter space. Kunotori netwitter space yakagadzirwa yomusi uyu kwokuti tinenge tichikurudzirana samadzimai, uye kana vanokwanisa kuwana zvikwanisiro zvamaresources vopavo vaya vaya vari kukambeina kuti vabate zvigaro munyika yedu yeZimbabwe.
Saka Dr. Gwekwerere, kumadzimai ese akateerera munotii kwavari?
Madzimai ese ndinoda kumakurudzira kuti vasazvitarisira pasi, vashande nesimba kuti vakwanise kushanda pamwe chete nana baba tichigadzira nyika yedu, uye kuti isu samadzimai tikurudzirirane kwete kushorana pachedu. Asi kuti kana ndatoona kuti mama nhingi apa hava pagoni, ndotovasumudzira. Kana ndichikwanisa kuvadzidzisa, ndovadzidzisa. Kana ndichikwanisa kuvapawo zvikwanisiro, ndovatsigira. Nokuti kazhinji tinoona madzimai achingoshorana pachavo, chinova chisiri chinhu chakanaka.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro wevadzimai muCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Tabatawo nhengo yeZANU PF, Muzvare Tatenda Mavetera vanomirira seke chikomba muparamende kuti tinzwe maonero avo.
Tisiri tarira Zwaeli maonera ndo sitaini. Uungu tinoda kutitende yuene rakwanisa kuisa Zwaeli pa kalenda renyika imwe neimwe. Sezo chizwa kuti yuene inobata pasirisi. Saka naizvozvo inova iriyo zuva ratinorangarira kukosha kwemadzimai ratinoita urongwa hwekuratidza kuti isusu madzimai akakosha ende tinofanira kunge tichimarangarira kupfurikidza nebasa ravanoita misi nenguva pese patinenge tiri. Regai titaure tichiti mukada kuti mutarise zvechokwadi chinhu chinonzi mudzimai chakakoshera munhu wese nekuti munhu wese kunonzi is born of a woman pachirungu zvazvinongoreva nezvekuti munhu wese akazvarwa nemukadzi. Saka naizvozvo tinoda kutenda zuva irori nekuti ndo rinonzi women's day ratinorangarira kukosha kwemadzimai pasirisi.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa pazuva iri?
Inini ndikada kuti nditarisa tinoona ndechekuti taita tarisa ndinoda kuti nditende kune vanonzi honorable Kwaramba vanova vari chairperson wewomen's caucus vakakumbira kuti dai zuva iraita yatinoti public holiday nechirungu inova iyo kutaura kuti izuva ratinoisa paside rekuti munhu wese nyika yese munhu wese haendi kumabasa ratinoisa paside isusu tichiziva kuti munhu wega wega anorangara zuva rakadai. So inini chandaa ndichitarisira kuti tiite ndechekuti tatarisira zuva irori tinoenda tinosangana tinoungana semadzimai tombotaura nhunha dzedu tichitaurirana kuti chine chii chinofanira kuita pamudzimai. Mukada kutaura chinhu chinonzi madzimai tinewe nhamo kana kuti tine problem yatinayo yekuti zvechokwadi hatisapotani pachedu. So chinhu chatinotarisira ndechekuti ngatiwanikwe tichiungana semadzimai tosangana torangarira touyeuchidzana kuti hondo haizi pakati pedu semadzimai but hondo ndeyekuti varume ndo vari kuwanikwa vachiwanika munzvimbo zhinji dzakakosha pakurarama kwedu. Saka isusu ngative tichikurudzirana tichikwanisa kusapotana semadzimai kuti tikwanise kuva tine hondo yatotarisana naiye varume vanogara varivo vanoda kutikunda kana kuvanogara vachida kutitorera zvinenge zviri mikana inenge yakafanira kuva yemadzimai. So ndinotarisira kuti tisangane tive tichikwanisa kuva zvakare tichicelebrata ngate panguva iyo tine tichipembera.
Munotii kune vechidzimai vose vakateerera?
Chandodaro nditaure mukomata anonoka ndechekuti mudzimai wega wega ngaave achizvivimba iye pachake kuti iye anokwanisa kubetsera umwe mudzimai pane zvaanoda kuti aite. Ngatisava nekuitirana godo nekuti tikawanza godo hatikwanisi kubudira semadzimai. Madzimai echidiki iye zvino toda kutenda baba vedu vamunangagwa tikakwanisa kuwana 30% pamacouncillors tinoda kuomaona macouncillors echidzimai tinoda kuonawo maMP echidzimai iye zvino mukada kutaurira especially vasikana vechidiki tingori vatatu chete muparamendi yese iye zvino muparamendi ino yatikatarisana ne tiri vatatu vanobva kuzanup s then kumdc I think vatori vaviri saka zvazvinoreva zvino zvekuti muparamendi yese tingori vasva vashanu vanova vasikana vechidiki vane makore ari below 35. Saka chatata kukumbirisawo ndechekuti dai zvaita madzimai vaenda vonotora zvigaro izvozvo zvemaparlamentarians vonotora zvigaro zvemacouncillors ngavasatya vakatya zvazvinoreva ndezvekuti ngo tiri kuramba tingobvuma kuti varume ndovanotikunda zvatinoita haisi nyaya yekuti tiri pakombetition yatinayo nevarume asi tinobetserana kuti kombirimende pane zvatinenge tichiita tikadaro zvinobetsera kuti nyika yedu iende mberi ende zvinotibetserawo kuti munhu nemunhu agare achiziva kuti pane chaari kuitawo kuti nyika iendere mberi.
Avo vange vari muzvare tatenda mavetera vezanup f vanomirira seke chikomba muparamende. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufambwa kwechitima pakati peBulawayo neFrancistown zvichiti zviri kukanganisa mabasa azvo ekutenga nekutengesa kunyanya. Asi vanoona nezvekufamba kwechitima ichi vanoti zvizvarwa izvi zvichambomira kwenguva yakareba sezvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka. Shingi Madondo anotipa nyaya iyi.
Botswana neZimbabwe dzanyevenudza mitemo yekushanyira nyange amboomeswa nokuda kwekuparara zvinotyisa kwechirwere checovid-19. Vanhu vari kuuya kuBotswana vanogona kupinda vasina tsamba yekuti vachangovhenekwa utachiona uhu kana kuti PCR test kana vakabayiwa nhomba kaviri. Asi nyaya yekushaya zvekufambisa zvakaderera mutengo sezvitima zviri kutemesa vamwe musoro. Asi mukuru weBotswana Railways Amai Cedesile Malele Murukuru ne Studio 7 kumuchetu wa musangano wa mabiko ya kunyorera na chivumirano pakati pe kambani ya One Time Properties. Vakati chitima chichadzoka hacho asikwete iko zvino.
Together with the Minister of Transport,
chitima chinotakura vanhu chichadzoka kwete iye zvino. Pari zvino kambani ye Botswana Railways ne hurumende yeBotswana dziri kuruka mazano ekuona kuti chitima ichi chingaita mari kwete kuti chipedzere chodya muhomwe yekambani ne hurumende.
Mukuru musangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kada kuti visit vasame wadzai vanoti kusafamba kuzvitima zvinotakura vanhu kuruko omesera vanorarama nekutenga nekutengesa ava.
Denu transport yawanikwa nenzira dzese. Tinoziva mabhazi ari kufamba, tinoziva vanoda kuenda nendege vari kukwanisa kufamba, but nyaya yekuti matrain hasi kuwanika zvitima tunaso kuti iri kukanganisawo vamwe vanogona vachikwanisira kuwana mari dzokushandisa zvitima chete. Tinoziva kuti vanhu tiri kubuda munguva yanga yakaoma COVID-19, so mari dzinogona dzisati dzakanatso kubatana, ende tinoziva zvitima zvinouyawo zvakachipa. Saka tikaona zvitima zvichidzoka Joshua tinogona kubatsirawo mamembers edu ari kubuda mudambudziko kuti COVID yanga yakavhara business.
Vanoti hurumende mbiri dzidai dzanzwa kuchema kuvanotengesera mumigwagwa neavo vanotenga nekutengesa munyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti chitima chakachipa kana zvichienzaniswa nemabhazi. Mashoko anya atsinirwa nemutungamiri wesangano reOzimbozi Botswana Muzvare Poshia Muzondo.
Kusafamba kwechitima kuri kukanganisa kufamba kwevanhu nokuti mabhazi anodhura. Ungava kutakura lagegi chaiko, mabhazi anodhura kana kuri kutumira kana kuri kuzvitakurira uchienda nazvo kumusha wega. Macharges acho avanoita akanyanyisa kukwira. Chitima chiri nani chakachipa zvakare, dzimwe lagegi havatombobhadharisi unokokwidza mahara.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutakurira vanhu mabhegi muguta reFrancis Salva Jackson Mpariwa. Vati vokufamba kwechitima kunobatsira vanhu vakawanda kuti vasimukire mubhizinisi ravo sezvo vange vakanganiswawo kushanda nekuda kwechirwere checovid-19.
Kusafamba kwetraini kwatotikanganisa. It's cheaper. Traini haina pick and drop. Inotibatsira pakutora luggage yedu zvakanakisa because ine big trailer. Yasiyana nemabhazi kuti zvinhu zvinombokwidzwa pamusoro zvinodonha zvichiputika.
Asi havasi vose vari kuda kuti chitima chitanga kupfungaidza utsi chichifamba. Vase Prince Mutombeni avo vanotakurira vanhu zvino kubva muFrancis Town zvichiendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana vanoti kudzoka kwechitima kunogona kuvakanganisira basa ravo.
Ngaigari isingafambi iyo train yacho kuti isusu tigona kuwanawo mari because train inoisa mari kwapa government. Taita mari zvakanaka tichicrosa border zvezvazvo even tichitorerwa mari yacho kuboda ikoko necovid yacho iyoyo. But zvairi nani.
Svondo rakapera. Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakaudza musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa muguta reVictoria Falls kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kupinda munyika iyi nyore kuzoita zvemabhizinesi. Nyika mbiri idzi dzakasainira nazvibvumirano gumi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kubatira pamwe chete mune zvokushanya, kurima nezvipfuyo, kuwandudza budiro revechidiki nezvimwewo. Ongororo yakaitwa neZimTrade inoratidza kuti kutyidzana munyaya dzekutengeserana pakati peZimbabwe neBotswana kwakakwira nezvikamu zana nemakumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 126% kubva makore matatu kusvika muna 2019. Nyika mbiri idzi dzinotengeserana zvinhu zvakaita sezvokudya uye mimwe midziyo yemumba ine mitengo yakaderera kuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana. Dini shingirai madondo.
Jombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. NewZimbabwe.com rinoti banga guru reReserve Bank of Zimbabwe rayambira kuti hondo iri kutora nzvimbo pakati peRussia neUkraine ichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu muZimbabwe. Nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti hondo iyi ichakanganisa kuwanikwa kwezvinhu zvizhinji pasi pose zvakaita sezvicherwa, zvakaita seplatinum, aluminium, mafuta anobva mumhonzi dzemasunflower, gorosi nezvimwe. Newsday rinoti National Railways of Zimbabwe yamisa basa makumi maviri evanhu. Bepanao iri rinoti vatungamiri vemasangano mashanu anomirira vashandi ndevamwe vepamiswa basa National Railways of Zimbabwe ichiti mari yekufambisa kambani iyi iri kuramba ichikwira. Munyuzde makare kurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Valerie Mazima vanoti masangano anobatsira vanhu akazvimirira kana kuti maNGOs ari muZimbabwe haafaniri kunetseka pamusoro pebhiri rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill iro rinogona kumisa mabasa avari kuita. VaMazima vati masangano aya anofanirwa kuenda kunobatsira vanhu vekuUkraine sezvo hurumende isisati ichaona zvainobatsira muZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magasimba here pastudio 7 apo. Tinokumhorosa imose. Ndinodawo kumhorosa vana veZimbabwe tichikurudzirana kuti ngatirege kunyengedzwa tichinyeperwa kunzi mumaguta maurayiwa neopozisheni. Ko kuiko kumaruwa kwavanotsigirwa chii chavari kuita? Ngatirege kunyengerwa, ngativhoterei makanzera maMP anomira navachamisa, nokuti vachamisa ndiyo mhinduro yenyika. Avo vanouya vakapfeka mabhachi ana mwonzora ngatirege kuvavhotera. Avo vanouya vakapfeka mabhachi ane 41 yezi asingachadzii asingachabatsiri muupenyu ngatirege kuvavhotera. Vana veZimbabwe ngatisvinurei, ngatirege kunyengedzwa. Tinongonzwa vana mugwadi vachiti isu hatiiti zvemhirizhonga. Ko akabaya vanhu musi wa1 August 2018 ndiani? Ko akauraya pagukura hundi ndiwanani? Ngatingwarei vana veZimbabwe, tirege kunyengerwa.
Mangwanani vana mugoma jonga na mugoma tanonoka. Ndiri kuti ndakatarisa hangu mavideos andiri kuona akaitika kumatebelele ndini zuro uyu. Ndiri kuona kuti pakaipa. Pakaipa. Tinoti pamberi netriples C, pamberi netriples C, pamberi pamberi. Aiwa. Vachamisa vaunganidza vanhu. Vachamisa vadiwa nevanhu zvimwe hedu tingataura. Vachamisa vadiwa nevanhu. Matebelele ndi kuzara kuzara kuunganidza vanhu. Aiwa mukomana adiwa nevanhu. Nyangu hawo mushakabhu chaye chaeka. Handisi kuti ndiri kushora asi mushakabhu anambosvika palevhora asvikana chamisa. Tinoti pamberi napurezidhendi wedu. Rambai makadzvanya ipapo ipapo ipapo. Mukomana ngaapinde, regai apinde ake mukomana. Aiwa vachamisa vadiwa nevanhu. Tinoti pamberi pamberi pamberi. Mwana weZimbabwe shanduko shanduko muZimbabwe ndoyata kuchemera. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari unonzi wapfuura $4 pagaroni mune mamwe matunhu muAmerica, izvo zvisati zvaitika kwemakore gumi. Pari zvino mutengo wemafuta aya uri kuramba uchikwira zvichitevera kupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuronga kuwedzera zvirango zvavakatemera Russia, uye nyaya yokuvhara mafuta anobva kuRussia achienda kunze kweRussia kuri kukurukurwawo pakati peAmerica nemadzisawira ayo. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vagari veAmerica vachabatikana zvikuru nenyaya yokukwira kuri kuramba kuchiita mafuta ekufambisa motikari, vachiti nyaya yemafuta ichabata nyika zhinji pasi rose.
Zviri kuitika muAmerica ndizvo kuti oil negasi, kana tichiti oil negasi kuZimbabwe, ndokwavanoziva kuti ipeturo nedizi iri kuzoita gasi riya iri riri kudhura muAmerica chaizvo kubvira pavhiki yapfuura yatanga hondo ku Ukraine no ku Russia nokuti Russia ndiyo nyika huru zvikuru kunyadzo ku producer oil vara petrol ne diesel saka haichafambi zvakanaka petrol ne diesel rino kwenda kunyika kwanga ichienda zvekare America vari kutaura kuti pakuwedzera masanctions aida kuwedzera Russia vari kuona kuti vanga kata zvachose here kuti Russia ichakwanisa kutengesera kana nyika ipi zvayo oil negasi iroro zvinova izvo zvavakaita kwanisa kuita kunyika dzakaita seVenezuela nenyika dzakaita sana Iran masanctions aripo izvozvo zvikaitika zvisawedzerazve kuti oil negasi vana peturo vana diesel zvikwire pasi rose kuti maamerica chete maamerica zvakatokwira tinoona kuti kunzvimbo dzakaita sekunana California pagallon roga roga yatosvika kuma $7 kuno kunana ohio achova $4 saka zvinobva zvakwidza zvinhu zvose zvatinorarama nazvo zvatinotenga muzvitoro zvose todzokuita kunana fees dzedu mune kana pasi rose zvichakwira zvekare nokuti zvese zvinenge zvichitevera mafuta
munoona sekuti vagari veAmerica vangatambira nyaya yekupidzirwa mutengo wegasi nepeturo nenyaya yeRussia neUkraine here
vanenge vagari veAmerica vanenge vasina option yatingati option yekuti vangasarudza kuti vanozvida here kana kuti havazvidi asi sakanakira vaamerica ndoo kuti hurumende yemaamerica ino hurongwa hwokubetsera varombo kana kubetsera vaya vaya vanenge vachizourudza mabasa asi kuzvitambira tinoona kuti vamwe vakadzidziswa vanhu vemaamerica kuti nemhaka yei oiri negasi nezvinhu zvichikwira zvino vanogona kuzvihwisisa asi ndinoona kuti pasarudzo iri kutevera iyo ya2024 vabiden vakasagadzirisa dambudziko iroro rekukwira kwezvinhu vanogona kubviswa pachigaro asi vari kuzama izvozvi kuti aiwa petroli yacho achakaviga mumatura yedu yarimumareserve iya vakataura neshamwari dzavo nyika zhinji dzimwe vakati ngatiibudisei kezvino izvi petro iyoyo nedhiziri iyoyo zvinokwanisa kudzasa zvinhu muamerica muno musaka zvinogona kuti vazvitambire vanhu vemuamerica asi marwadzo anonetsa kuti tizive kuti angarwadza kusvika pati kuti vanhu vane limiti yavo yokuzvitambira
kana takatarisawo zvakaita nyika dzakaita sana Zimbabwe dzichapafamba sei apa dzichapabuda sei
nyika dzakaita sana Zimbabwe nedzimwe dzomuafrica zhinji dziri padambudziko guru zvikuru rokuti Russia yanga iri sahwira wezimbabwe nenyika dzose dzomuafrica idzi panyaya dzokutsugurwisa hondo yerusununguko saka ushamwari hwakapambira after independence vachipuwa zvinhu zvakawanda zvinobvira kana ivhini zvombo zvezvana oiri nana witi inogadzirisa chingwa chevana sunflower oil yatinotenga kumashopu zvese izvo mazuva ano nokuda kwamasanctions akaitwa neamerica hazvisi kuitika zvekare Russia yaibetsera nyika yakaita sezimbabwe nemari yokuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvehurumende nehondo yayo neukraine haisi kukwanisa kuzviita saka chidzidziso chinopuwa nyika dzakaita sana zimbabwe nedzimwe dzose dzapasi rese ndechekuti vimba nechako kwete kuvimba nechatsangura kana nechomumwe munhu Russia pari zvino yakasungambira zvakondo namasanctions ari kusanishona mabhengi ndoo mavhiri eupfumi hwenyika hakuna mari ichange ichibuda muRussia kana kukwanisa kutenga namavhisa kadhi namamastercadhi zvakatwa zvose neamerica nokuti makambani iwayo vhisa remastercadhi ndeamerica saka kuita business nerussia kwezimbabwe nedzimwe nyika dzose kuri kutoshayikwa zvachose zvichapa nyika dzakaita sezimbabwe nhamo chaizvosa yokuti kana vakakwanzi vakasakwanisa kuzvimirira voga paikonomi yavo vachida kungotarisa kune dzimwe nyika kupi kupi zvinogona kuti upfumi hwedu muzimbabwe kugwadama
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano Project Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye nehofisi ya Registrar General. Mangwana Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reInternational Women's Day. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema-chema nokumiswa kwekufamba kwechitima pakati peBulawayo neFrancistown. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti mosera zvakanaka.